Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 Chikunguru 2023. Makatorera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 Chikunguru, Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe. Tanga nhasi chitatu, bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Imwe nyanzvi mune zvemitemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhi vakasvikuvere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA rinozivisa veruzhinji kuti kubva mangwana musi wechina 20 Chikunguru, Zimbabwe ichamisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe nechinangwa chekutapudza uwandu hwevanopinza nekubudisa zvunhu munyika. ZIMRA inoti border post yekariba yave kukurirwa neuwandu neuremu hwevanhu nemidziyo inopinda nekubuda munyika, izvo zvave kupa kuti vatyire kuchengetedzeka kwemuganhu, midziyo nevanhu vanoshandisa muganhu uyu. ZIMRA iri kukurudzira kuti vanhu vashandise muganhu wechirundu One Stop Border Post kuenda pakupinda nekubuda muZimbabwe. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda kuti tinzwe zvizhinji.
Inyaya yekuti zviro nevanhu vazhinji vanopinda nekukariba vanenge vachida kupinda muZimbabwe, ZIMRA yaona zvakakodzera kushandisa chirundu kuitira kuti vanhu ava vakwanise kufamba zvakanaka, nekuti kuchirundu kune kapasiti yakawanda, kune vanhu vakawanda vanoshanda vachibata basa reclearance, uyezve kune nzvimbo yakakura yekushandira. Ndosaka kwatorwa chitanho chokuti vanhu vapinde nekuchirundu.
Chamungati chiri kuchirundu chisiko kukariba chinobatsira vafambi nevemabhizimisi ndechipi?
Chirundu yakagadzirwa iri One Stop Border Post, saka inokwanisa kuti vanhu vafambe mune zvakanaka, vanhu zvese nemotikari. Chirundu zvakare ine vashandi vakawanda. Pamusoro pezvo, chirundu ine nzvimbo yakakura yekushandira. Chirundu zvakare inoita kuti vanhu vakwanise kufamba zvakanaka.
Vachimanda, takataura nevanhu vemacross border nezuro vakati vaakutotya kuti pamwe dhamu harisina kunyatsosimba, panoyambukiwa napo pamwe hapasina chazonyanya kuita kuti kariba iite seyawandirwa kana kuremerwa. Chii nhasi uno chaakupa kuti muti vanhu ngavaende nekuchirundu, pamwe vafambi nevemabhizimisi vangagadzika newo mupfungwa vakahanzwisisa ipapo?
Vanhu vanga vakusarudza kupinda neku kariba kunova kusina vanhu vakawanda vanokwanisa kuvabatsira, uye kusina nzvimbo yakakura kuitira vanhu zvose nemotikari dzinenge dzichipinda. Saka zvaonekwa zvakakodzera kuti vanhu vachitanga kupinda nekuchirundu. Kana makatarisa chirundu, inotova nzvimbo inoita kuti ukurumidze kubatsirwa kana uchiuya kana kupinda kana kubuda muZimbabwe.
Avo vange vari mutauriri webazi reZimra vaFrancis Chimanda vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Apo paka kuma hachi ya sifadi kuzindu wakuti rijire kariba chashandisku ino tokonjeresa wachirara mani kita business for that area wakuti tuka inkombini kwa uto tukendere tuka nukendu kuchirundu asina itepidi uzini ofekta matreda zaka tanyi bati given disease kukonjeresa kwa probleme ma structures it wanting we might in some matters we just have to leave.
Panewo here atingati ma consultation and akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori.
Kana zvaitwa indofunga zvakajambiwa. Akaitwa ichiti we are not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvo zvekuti zvaya kuti pa border pa ndizvo zvabazo ida. I'm not aware ekavangu kune kare kuma institutions but the transport
ndo pedzisirawo ndichitarisa kuti iko ku one stop border post kuchirundu kwavanotaura kunosiyana papi nekukariba mumashandiro enyu imi zvinobatsirai kana kukanganisai nenzira dzipi
ichoziva ndechekuti pane yakanga vanhu
avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunare naEvans Zininga weStudio 7. Mushure makubudirira mukuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nemusi wesvondo mugweru, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro kutanga nhasi riri mumatunhu emasvingo neMidlands. Nhasi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanonzi vachange vachisangana nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi yechachacha iri muShurugwi vachibva voenda kumhandamapwe kwaChivi vachizoguma vave kuzvishavane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana abvumidza musangano iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anona nezvekurongwa kwemisangano MCCC vaAmos Chibaya kuti tunze zvizhinji.
Zvaakusumudzira urongwa hwokutsvaka rutsigiro munyika kuti munyika muve neshanduko inobatika. Purezidendi vevanhu, purezidendi vemacitizens baba vaChamisa vachange vari kushurugwi kuchachacha nenguva dzamangwanani dza 10 AM. Vobva ipapo tosvikana pamhandamahwe paChivi paanenge pano ungwandangwanda hwevanhu pasingadangwa anonzva. Tobva ipapo tondopinda muzvishavane paseri peTM supermarket paopen space iri papo. Saka vanhu vese vari munzvimbo idzi huyai musangane naprezidendi wenyu, purezidendi wevanhu baba vaChamisa, vachizivisa vana veZimbabwe kuti ndezvipi zvavakarongera nyika kutanga musi wa24 August, apo pavanenge vapurezidendi wenyika yeZimbabwe. Saka ndinoti vese vari kunona shurugu chachacha, vese vari kwaChivi, vese vari muzvishavane, ngatisanganei naprezidendi wedu, ndokufamba kwatiri kuita.
Tinoona muchimboita dambudziko nenyaya yemapurisa muChinzi hamuna kupiwa mvumo misangano yenyu ichirambidzwa. Rondo rino makapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiita misangano iyi?
Mamiting edu osawa takazivisa mapurisa, mapurisa akati aiwa endererai mberi. Saka mamiting ose, marali ose andareva akabvumidzwa nemapurisa. Hatiuyei tese nzvimbo dzandareva, takapfeka yelo tosangana nemutungamiriri wevanhu, mutungamiriri weTCCC, purezidendi vedu baba vaChamisa, vanenge vapurezidendi wenyika yeZimbabwe kutanga musi wa24 August.
Tiri kunzwawo nhengo dzenyu mumaruwa akasiyana-siyana dzinenge dzauya kumisangano yenyu padzinodzokera kunzvimbo dzadzinogara dzichiti dziri kushungurudzwa dzichizopedzisira dzimwe dzatotiza misha. Munoona here vachizobuda vachiuya kumisangano iyi?
Vanhu vachabuda nouwandu mukoma Jonga nekuda kwekuti vanhu vanotiwa kusiri kufande kupi vagere mudzimba vari kutambura, vari kudle nhoko dzezvironda, vari kunenge svosve nemuromo, nhamo yafunya chisero mudzimba dzevanhu. Naizvozvo vanhu vava kuti tinongobuda nokuda kwekuti kwotonohwa mashoko anobva kuna avo vachasunungura nyika yeZimbabwe anobva kune avo vachaunza rufaro munyika yeZimbabwe anobva kune avo vachaunza budiro munyika yeZimbabwe vanhu vababa vachamisa vagara vanhu vakatofa kare nekuda kutoona kutambura vanhu vane nhamo mudzimba kubuda kwavo vachabuda chose nouwandu hwavo mukomajonga nekuti hapana chokuhla
avo vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare mugweru naJonga Kandemiri weStudio 7. Mugwaro kuvatori venhau mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoshora zvakadzama bepanhau reNewsday pamusoro penyaya yakabuda mubepanhau iri nezuro yaiti bato reZANUPF rava kushandisa varwi vanobva kuMozambique mukushungurudza vatsigiri vemapato anopikisa muZimbabwe. VaCharamba vanoti bepanhau reNewsday rine manyepo uye riri kunyorwa nevanhu vasina kudzidzira basa ravo zvakakwana. VaCharamba vanoti vanotarisira kuti sangano reZimbabwe Media Commission richaratidza kuti izvi ndizvo zvinokanganisa kusununguka kwevatori venhau nemabepanhau. Tichienda pamhepo, bepanhau reNewsday ranga risati rapindura mashoko avaCharamba. Mamwe magweta nenyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti mutemo uri kuda kushandiswa nehurumende mukurambidza vasevhia kasikuvere kuti vakwikwidze musarudzo uchakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vanoti havasi kunyatsoona kuti dare reHigh Court rakaturikira mutemo uyu sei, asi vachiti kana matare akaturikira mutemo uyu nenzira iyi zvichatadzisa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika kuti zvivhote.
Ya, uyu mutemo uyu mutemo wakaiswa 2013 mugomberero remutemo, but andoni sei kuti interpretation yacho iyo yakabvitwa na judge inova iriyo yairera like provision yacho, nokuti judge pavakaisa ruling Justice Mankota pavakaisa ruling panyaya iyi yavakasikuere vakataura kuti kana munhu agara mwedzi inopfuura 18 asi muZimbabwe haakwanisi kuva achivhota kana kuva achikondestawo zvekare maelection.
Chinangwa chemutemo uyu chakanga chiri chei pawakanyorwa? Chinangwa chacho changa chiri chei?
Indona zvine chinangwa chacho kuda changa chiri chokuda kugadzirisa kuda maybe voters roll, because tinoziva kuti munguva yapfuura apa changa chinetsa nechekuti chaiita vanhu vanenge vari pamavoters roll vamwe vasingazikamu kuti vari kupi, uyezve kuti pasaitawo zvekare vamwe vanongozokupekerwa muvoters roll imomo. But ndichitarisa hangu kuti iyo interpretationwo zvekare yakaitwa neHigh Court handione senge ingava yekuti mutemo uyu wakaisirwa kuti vanhu vemuZimbabwe kana kuti vana veZimbabwe vanenge vashanya kune dzimwe nyika vasakwanisi kuva vachivhota. Ndinoona sekuti kuda maybe interpretation yacho yekuti kugara muZimbabwe kana kuva resident muZimbabwe yaifawo kuye yakabrodhenewa, nekuti as long as munhu achingozviti kumba kwake kuZimbabwe anofanirwa kuva achikwanisa kuva achikwanisa kurisa kuvhota nekukundisawo zvekare mumaelections.
Zvino vamasiye, kana makaona kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu kana kuti mashandisirwo ari kuitwa mutemo uyu, munozviona sei pazvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika pari zvino?
Ya, uyu mutemo uyu mutemo unotoenda tingati against mutemo wepasi rese akati international human rights, uyo unorecognisa kuvhota iri fundamental right ye is citizen or every citizen munyika make. Saka kana zviri zvizvarwa zvinge zvafamba nezvimwe zvinhu zvafambawo zvekare kuti zvibatsirewo nyika pakuwinzawo kana mabhizimisi kana kuenya kunodzidzawo kune dzimwe nyika, zvinhu zvinoitsa kuti zviite yatingati kutora iyoyo right iyo kune vanhu vavo. anduwe senge zingawa zili zaida kutawarwa ni emu temu kuti vanhu vana veZimbabwe vatadzi kwanza kuva vachienda kana pavota song kana kuva vachikondesa maelection panyaya yemutemo. So mutemo wakainterpretwa semainterpretirwa wakaitwa namangota kwai kuti mutemo unokanganisa zvinhu zvakawanda kana kuti unotyora konzero dzevana veZimbabwe zvakasimbarara zvokuti hakuna yatingati reverse panyaya izvo.
Gweta rino kubvira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti kuoma kwezvinhu munyika ndiko kuri kupa veruzhinji kuti vabirwe mari nematsotsi muzvirongwa zvinonzi zvinodzora mari nechimbi chimbi zvinonzi Ponzi schemes kana kuti pyramid schemes. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Zvirongwa zvemhando idzi zvinozivikanwa nekunzi maPonzi scheme kana kuti mapyramid scheme hazvina kutanga nhasi, asi vanhu vanoramba vachivarayirwa vopedzisira vapinda muna taisireva nekutevera zvirimbiso zvekuita mari yakawanda munguva pfupi. Izvo ndizvo zvakabuda muchirongwa cheeCreator chakanyudza mari yevanhu inopfuura miriyoni remadhora ekuAmerica. Nyaya iri iri kumatare pari zvino. Varidzi vekambani iyi vaZhao Jiatong vekuChina vatraimota pfumanei nava Justin kuChekenya vari muchitokisi pari zvino. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa zveZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanotsanangura kuti icho chinombonzi Ponzi scheme chii.
MaPonzi scheme aya chikiribidi chinoshandiswa nevamwe kupa yatingati confidence kana kuvimba mune vanhu kuti vakadyara mari shomanene inodzoka yawanda, asi kuti uiwane mari iyoyo yawanda hunge watsvakawo vamwe vaviri vatatu kuti vajoinewo vachivimbiswawo kuti mari yavachadyara shoma iyoyo vakatsvakawo vamwewo futi vashanu yotsvakawo vashanu 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 vake vachawanawo mari iyoyo yawanda. Ndo zvinoitika nemaPonzi scheme. Zvipekutanga apa panoita sezvinhu zviri kufamba zvakanaka zvichatanga zvechokwadi, munhu akaisa kana ka $10 kake akatsvakawo vaviri vatatu vashanu pasina nguva anogona kutoidzoserwa yato yekada $50 kana $100. Asi pane panonzi pasiling pekuti pakazosvikawo padanho rakadai chinhu chichakuzoputika, and zvechokwadi nekuti vanhu vanenge vawandisa and hazvichisiri sustainable. Pano ndo panozorasikirwa vanhu nemari dzavo dzakawandisisa. Toona kuchema kuri kuitika mazuva anaya pamusaka peeCreator iyi yaburitsisa musodzi vanhu vakawanda muZimbabwe.
Vambofana vanoenderera mberi vachiti kazhinji mari dzinonyura nenzira iyi hadzidzoki nekuti panguva inozoona veruzhinji kuti vabirwa dzinenge dzatoburitswa kunze kwenyika.
Kudzoka kwemari hapana, nekuti vanhu vanoita maPonzi scheme ava havasi vanhuwo nje vangomuka vakati ngatitoka investment kedu kakazoramba zvako kubudirira. Aiwa matsotsi, vanhu vakatorova metsi dzavo vakanyatsopinza pfungwa kunyatsorodza pfungwa kuti tingabire vanhu, nekuti vari kuita maPonzi scheme vanotozviziva kuti zvichapera sei. Saka mari idzodzo dzinenge dzatomudya senge ave eCreator vekuti ndevekuChina. Mari dzakatoenda kubuda munyika kare. Haatobofi akati amirai ndidzose rangu mari dzavo dzandakavahlira mundiregerero, hakuna zvakadaro. Saka mari dzakadai kazhinji zhinji dzatorova hadzidzoki.
Izvi zvinotsinwa nenyanzvi yezveupfumi vachishanda sevachipanga mazano vemabhanga vakazvimirira kuBritain muzvare chenaimoyo mutambasere, avo vanoti mbavha dziri kuona kuti pane mukana wekubira vanhu mari nekuti hakuna mitemo inobata vemabhanga pakupinda nekubuda kwemari. Zvinofanira kuti zvipe vanongorora mukana wekuona nekubvunza mafambiro emari idzi.
Zvinhu zvinoita kuti avo vakaita sana eCreator vange vachiwanika munyika dzakaita seZimbabwe uye vachizokwanisa ivo kubira vanhu vakawanda mari yakawanda seyatiri kuona iyi, inonzi yakadarika iyo $1 million. Zvinoitika nekuti munhu anenge aita pfungwa iyoyo umbavha vanenge vaona kuti pamuka mukana munyika. MuZimbabwe kana takatarisa regulation system yedu yemabank haina kunatsogadzira maregulations kunyanya anoita zvinyaya dzemadeposits. Yatova iregulated scheme. So tinoona kuti kana tichida kuti tinanganise kuti chiinde papi pane problem tinenge tichitarisira neavo vanotarisana nezvemitemo yemabank ndivo vari kuregerera vari kuita kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa pekuti vanhu vanoisa madeposits avo vagobirwa vagosara vasina pekutarisa kuti vawane mari dzavo.
Mumwe wevakanyudza mari muecreator asina kudomwa nezita audza vatori venhau kuti mari yavakaisa sevanhu yakawanda.
$15 why is some account you sense that eco cash you pay $100 why you know my loss is $4 a day and then you pay $8 one work or $5 you pay a go upgrade from VIP one you only go to change of VIP to only work on a area that you go and you get a one or from a branches in simple things that is this in Harare Mutare Palawa Kupi Mashingo place on going to my offices
Zvimwe zvinonzi zviri kushandiswa kubira vanhu zvirongwa zvekubheja kumitambo zvesports betting. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo asi mutsamba yavo kune veruzhinji vakati mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi uye vakakurudzira vese vakabirwa muchirongwa cheecreator kuti vaende kunomhanyara kumapurisa ari pedyo navo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti bato reZANU-PF rava kunyora mazita evanhu vanopinda mumisangano yebato iri kumaruwa zvichinzi rinoda kuranga vanhu vasingaende kumisangano yaro. Munews muzimlife.com mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti ari kuferefeta boboto rakaitika pakati peumwe mupurisa Assistant Inspector Chester Matsa negurukota rehurumende vari mumiriri wechirumhanzi South muparamende amai Barbara Rhodes mushure mekunge Matsa asunga mutsigiriwa amai Rhodes achimupomera mhosva yokubvarura maposta ECCC. Amai Rhodes vakatsvuka Matsa vachiti imbwa uye ibenzi. MuZimLife.com makare mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaFabio Massimo Cataldo vanoti chikwata chenyika dzeEuropean Union chichaita basa racho rekutarisa mafambisirwo achaitwa sarudzo dziri kuuya chisina kwachakarerekera. MuNewZimbabwe.com bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rinokurudzira vaEmmerson Mnangagwa kuti varege vasevhia kasuku here vachikwikwidza musarudzo. Economic Freedom Fighters inokurudziravo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa kuti vabatane navakasuku here mukurwira kuti vasuku here vabvumidzwe kukwikwidza. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kurisei paStudio 7, inini ndiri umwe ari kushorawo kurohwa kwaitwa mutori wenhau. Madi mambobvunza vamugwadi mafonero vamugwadi kuti manyepo here futi kuti mutori wenhau arohwa uyu. Zvakaoma. Izvozvi vamunangagwa vanoenda kumapostori. Vavanoziva vanorodza vana vari vadiki but havanotauri zvekuti musarodza vana vari vadiki nekuti vari kuda kuvhoterwa. Zvakaoma. Munhu wese kuZANU-PF yangove mhondi. Munhu wese arikachikoti ndituva pano zvima 2000 tochingoti ndafunga zvehondo ndondifungisa hondo. Munhu wese angove hondo vangove violence aita zvishora zvokurwa kwaitwa mutori wenhau.
Wakomana zvakuitwa futi wokumusha wakomana vamunangagwa wasadaro wakuita manje child abuse manje. Kozvinezvitauri Simon wakutore twana tudiki kuindisa kumisangano nekupa vana wadiki diki misangano mat-shirts. Aiwa wanoweza nupf ipo papo fungai kana zvaramba garai pasi. Kwete kutore wana wedu kusushe wana kuti wana wasimudze chibhakera chenyu. Dai maiwapo chekudya wochirara waine chekudya hapana. Sai wana mumisangano yenyu kana musamanikidza wana wezvikoro musamanikidza kuti wana waende kunoita zvinhu zvisina basa wana vachiri wadiki motora kana mwana ane 10 years 11 years wakomana kumuisa kumusangano asina kana kuvhota tinyareiwo vanhu vezanupf mani musatitorerawo wana kuisa kumusangano mobva matora nenhiyo nenhiyo here wakomana ee mani.
Vakaimba womukanya Thomas Mapfumo vakati muno munyika muzere mbwende nokuti kana munhu achimba angobhiliva zvinotaurwa nasabhuku kuti tinenge tichikuona paunovhotera iwewe ukavhotera pasi muchazotiona after election wakatovharigwa wakavanda wozingwe sex yako pabalot paper rako sarudzo sarudzo yako unoda kuzvisunungure munhu amwe unai munhu anosha mbofunga kune vamwe vakatosiya misha nguva yehondo vachibvisa namabhunu vakatipakatira AK-47 zvanzi tinoenda kuhondo kuzoka kumanhenja kuhondo vati rimwe rume hwitakwe rume rinoshangwesa ex rakavanda kudai ha mazimbabwen chii chiri pakugara pemuri ha unoona kuti kana mani hai kana 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 mukaramba muno mugaende hwenyungu muchavona ramba zvichivhundusirwa nezanupf muchaona kwatinoguma tava poda ushinga apa kana ari hondo yacho ngaitotanga ipapa ngaichange totoida hondo yacho unoita nani hondo yacho.
Mamuka seiko muri yeZimbabwe pamuri matirwa nenyika rokwasaindiva moyo mufundisi. Ini ndiri kutaura nezvenhau yokungopomerwa kwava Donald Trump mhosva. Ini handifambirani nazvo, handitenderani nazvo. VaDonald Trump havana mhosva. Asi kungoti nhau dziri kuitika kuAmerica zvinoratidza kuti zvematongero enyika yemuAmerica zvichava dambudziko kuenda nokuenda kumberi. Nenhaya yekuti mangwana kakapinda maRepublicans achatangawo futi kusungawo vana vaJoe Biden vava nokuvapomera dzimwe mhosva nokuti hazvigoni kuti vana vaJoe Biden havatori nemhosva dzavainadzo dzakawanda dzikuru asi nhaya yekuti ndeyekuti vanototya vaDonald Trump nevaRepublicans asi saikuti vanongomutsa mhosva kudzikanzi mupiwe mhosva yavakasvetsedzera pavakaramba kubva pachigaro chiri mune munhu akati wabirwa zvevanhu vanga vati wabirwa vanhu vachiratidzira saka chitiko icho hachina kunaka chinoratidza kuti kuenda nokuenda zvematongerwo enyika yemuAmerica zvichava zvakaipa zvikuru nenyaya yekuti kana pakapinda rimwe bato vachauyawo nepolisi yavo ramba vachingosungana.
Tichida kubvunzawo kuna Mandasa uyu Mandasa chero paaigara kusouth africa Mandasa hatina chimwe chete chatakamboona chaakaburitsa. Mandasa munhu ari kuchemera pozisheni yekuti apuwo pozisheni ndochinhu chaari kuchemera chete. Mandasa uyu raitimurana Mugabe iro toziziya zvedu saka ipapo ada kuzvitafanike anonzi anoziya zvaari ende to munhu uyu akaita sanakasiku here 18 months dziri kutaurwa dzagara kunze kwekusouth africa dziyaidzi hadzina nebasa rese nekuti muvhotasiwo arimo. Kune vanhu vakawanda tinotori nevamwe hama dzedu chaidzi dzimwe dzinotongouya kuzovhota chete dzodzokera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 chikunguru Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yekupinda nekubuda muZimbabwe. Kutanga nhasi chitatu bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhi akasukuhere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tivai nesu zvakare Maniru Anasi apo tichikupai zvimwe nawo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, nichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Development.